Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashona land west Dr. Gift Masocha vanoti kusvika parizvino vana vabatwa nechirwere ichi vave makumi mashanu nevanomwe. Izvi zvinotevera kuvhenekwa kwevana vechikoro mushure mekunge mumwe mwana musikana abatwa nechirwere ichi svondo rapera nemugovera. Vamasocha vati vana ava parizvino vari kuongororwa vari pachikoro nevashandi vebazi rezveutano, asi anenge ave kuratidza kurwara anoendeswa kunochengetwa vanhu vave kurwara kana kuti isolation center iri pakliniki yekanzuru iri kuna Muzari. Dr. Masocha vati kubatwa kwevana ava nechirwere ichi hakusi kukanganisa bvunzo, sezvo avo vabatwa nechirwere checovid-19 vari kunyora vari pakasiyana nevasina kubatwa chirwere. Vana vanodzidza vachibva kumba vari kunyora bvunzo vari vegawo.
Zvandakangotaura izvizvino kuti tatinowaninowanisaka maexam vari positive vanonyorera kwavo vega, vari negative vanonyorera kwavo vega, vari kubva kumba vanonyorera kwavo vega.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west vagabriel Muma vanoti pari zvino hapana mwana ave kurwara zvakanyanya. Munyori mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nehurumende yakataurirwa asi ikaisa zvimiti munzeve.
Zviri pachena kuti zvatanga tichitaura mazuva esaya kuti zvikoro hazvisi prepared, muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakakwana. Zvinhu zvatanga tichingotaura, asi kana uchitaura uchitaura nekune vanhu vasingateereri. Vana ndingoveni vanoziva zvese. Nhasi tiripi, zvikoro zvazara korona. Nevabereki zvakare totaura vabereki kuti taikutaurirai kuti tibatsireiwo kuti hurumende inzwisise kuti kuvhura zvikoro tisina kukwanisa kudhila nekudzidzisa varairidzi nevamwe vanhu vari muzvikoro kuti korona ikauya toibata sei.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira uye zvikoro zvinofanirwa kutevedzera kurudziro dzavari kupa vakabatana nebazi rezveutano. Kubatwa kwevana ava nechirwere checovid-19 kunoteverawo kubatwa kwevana 122 pachikoro cheJohn Tallack Secondary mudunhu reMatabeleland North nevamwe vadzidzi vanomwe pachikoro chikuru cheChino University of Technology masvondo maviri apera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.